Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye and chitsi hei no misoro ye na udzeludza nasi chishanu gumi guru 14 2016. Pane vanhu vashanu vasungwa muHarare nasi vachida kuratidzira vachiti havasi kufara nekushayikwa kweutongi wejekerere munyika. Vamwe vasungwa ava ndimuzvare Linda Masarira pamwe nava Patson Dzamara, avo vanozikanwa nekurwisana neutongo hwava Robert Mugabe nebato ravo reZANU PF. Mumiriri wenyika dzekuEurope muZimbabwe vaPhilip Van Dam vanoti nyaya dzeuori dziri kubuda mumapepa nawo munyika pamwe nekutadza kuita shanduko munyaya dzeupfumi sezvakabvumiranwa kumusangano wakaitwa kuLima, Peru gore rapfuura zviri kupa chimiro chakaipa kunyika pamwe nekutadzisa vekunze kuzotanga mabhizimusi muZimbabwe. Munhau dzemitambo, vateereri vemutambo wetsiva manheru ano vari kuungana muInternational Conference Center kuona mutambo wekuedzana masimba weuremu weWelterweight pakati paCharles Manyuchi wemuZimbabwe naJose Augustine Feria wekuColombia. Muchirongwa cheLife Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yeuori munyika inonzi yakanganisa nyaya dzezveupfumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Munotibata pa 909 a.m. pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz. Musakanganwe kufarira Facebook yedu yeVOA Shona nekujanya pakanzi like.